Munhu kana ave kubatwa nechirwere chelow blood pressure, anotanga kunzwa dzungu, kufenda, kutadza kunyatsoona zvakanaka uye kunzwa kurukutika. Kana mushina wemoyo uri pasi pechikero che90/60 mm Hg, hana kana ichirova zvakanaka inenge iri pa120/80. Nyazvo munyaya yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti chirwere ichi chinowanikwa kumazera ose, asi kunyanya vanhu vane makore anodarika makumi mashanu.
Hypertension yekuti bhipi rakwira kana hypotension yekuti bhipi rakwira inokwanisa kuwanikwa kumazera akasiyana siyana, asi tinoona kuti nekukura kunoita munhu tsinga dzakwanisa kuroba dzoita dzichiomarara. Saka vanhu vaichikuru kana vasvika kuma50/60 zvichienda kumberi ndomunotanga kuwanda chirwere chebhipi. Kana kuda ka70 vanhu vazhinji vakabva ku70 vaine chirwere chebhipi nekuti tsinga dzinenge dzaomarara, asi vana vadiko zvakare vanokwanisa kuitawo chirwere chebhipi.
Asi chii chinombokonzera kuti munhu azoguma ave nedenda iri? Dr. Tafadzwa Chipfuva vanoti dzimwe nguva kurasikirwa neropa rakawanda mutsaona dzepamugwagwa uye zvirwere zvemanyoka ekorera ndezvimwe zvinogona kukonzera dambudziko iri.
Tinogona kuitika kuti kana mvura iri mumwiri ikarasika, especially vanhu vakarwara, tinotasa munyika yedu tasati tata vanhu vanenge vaita korera vaya vachiita manyoka, nongochitoraka mvura BP inoderera zvakanyanya. Zvino kune zvimwe zvirwere zvinobata nzvimbo anonzi maadrenals ari pamusoro pemakidney dzedu anoprodusa mahomoni anoda kuti timaintaine BP yedu nokuchengetedza munyu. So iwawo kana akarwara kana kuti akaita infection zvakafanana neTB inogona kuenda panzvimbo iyoyo, inoita kuti BP yemunhu iderere.
Mumwe akamborwara nechirwere ichi ndiamai Farisai Zimbizi vekukadoma vanoti vaigara vachinzwa dzungu.
Ndaimboita dzungu zvairo kuti ndandisingakwanisi kumira for a long time, then ndaita dzungu macues, I couldn't stand macues for a long time, then it so happened kuti for just a routine medical examination ndopandakazodiscovera kuti ndinelo BP and the reading was 80/50. Saka ndokuzoverenga masymptoms andokuzoona kuti dzungu randaita rechemablackout, it was because of the low BP.
Dr. Chiripanyanga vanoti chirwere chehypotension chinokwanisa kuvhiringidza mwoyo.
Uye zvakare munhu anokwanisa kuchiita mamwe maproblems ekuti kufamba kweropa kushoma, kufamba kwechikafu neropa, ropa rindorifambisa chikafu, kana bhipi yakadzika chikafu hachichafamba zvakanaka, oxygen haichafamba zvakanaka. Saka zvinokwanisa kukonzera mamwe maproblems ekuti munhu achakwanisa kufema zvakanaka nokuda kwokuti bhipi yakadzikira, autanga kuzarirwa nokuda kwokuti bhipi yakadzikira, mwoyo unotanga kushandawo zvakanyanya kuita kushaya kukombanisita kukavhira kuti pamwe bhipi ingakwire okuma kupinda netinoti cardiac failure, congestive cardiac failure, mwoyo hauchashanda zvakanaka nokuda kwokuti bhipi yemunhu yogara yakadzikira.
Dr. Chifuva vanoti vanhu 30 kubva muzana vanorarama nedenda relow blood pressure munyika.
Tinenge takakosha dzimwe nguva kuti kana mapiritsi ebhipi kuri kuti munhu ari mapiritsi ebhipi akawanda, bhipi yakudeza stereji, vanachiremba vanogona kuadjasta voridzisa mishonga yauri kumwa, asi zvinenge zvida zvaonekwa kuti ndizvo zviri kukonzera kuchiita sei chiri kudzika kudaro. So ndofunga handizvozvi zvingatikatarisa kana izvi bhipi yadzikira. Hakuna mazidzo zvakawanda zvakaitwa panyaya yekuti bhipi inenge yakadera yakawanda zvakadii, asi kune mamwe akaitwa zvavo mazidzo zvairadza zviri around 25-29%.
Dr. Chiripanyanga vati chirwere ichi chinokwanisa kurapika.
Kazhinji zhinji chinoitika panhau yekuti bhipi iri kukwira ichidzika nenyaya yekuti mishonga haisi kuenderana nemunhu. Saka vanosa kuwana mishonga inenge yakuenderana newe bhipi yavo inostabilizwa, nekuti bhipi mishonga yekurapa bhipi yakazara ende yakawanisa ende yakasiyana siyana, ende vanhu vanoresponda zvakasiyana mishonga yakasiyana siyana. Saka toda kuti iwo tinyatsokuwatsvaga kuti unoenderana newe ndoupi, unoita kuti bhipi yako irambe iri panzvimbo imwe chete iri normal. Tikawana iwoyo kazhinji zvinhu zvako zvinofamba zvakanaka.
Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vane dambudziko iri vanofanira kumwa malita 2 emvura pazuva uye havafaniri kumira kwenguva yakarebesa. Varwere vanokurudzirwa zvakare kugara vachidya zvinhu zvishoma pano neapo muswere wese, sezvinoita vanorwara nechirwere cheshuga kuti vasanzwe nzara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapinhidze.